Manerakha nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kurume 29, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mamwe mauto ari kubatsira kugoverwa kwechikafu kuManicaland. Otanga oita tanga wandida kumadzimai ari kuda kuchikafu kuchimanimani.
Zvinezvi hazvirenzi tinotoenda takambotambotedza gwizi rwakatova magore tichinonga tichiona kuti tinewo mese tichisuka tina chigayo nokuti hwakava huri ushoma takwasanda zvedu dzakatogwa nemvura.
Vanhu vakawanda vochema-chema nekushaya chikafu kuManicaland. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvinonzi mamwe madzimai ekuchimanimani ave kuita chipfambi nemasoja ari kuona nezvekufambiswa kwechikafu munzvimbo iyi nepamusana penzara inonzi yatekeshera munzvimbo iyi. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vagari vekuno kuchimanimani vanoti nzara yapfunya chisero munharaunda mavo, izvo zvave kupa kuti vashaye chekubata zvichitevera mafashamu ecyclone idai ayo akaeredza chikafu chavo chose, mbatya, zvipfuwo pamwe nedzimba. Mumwe mugari wemuward 16 munzvimbo yeskyline, amai Nancy Nyamandwe, vanoti vanogara vakatarisana nemhuri yavo sezvo vasina kana chokudya. Mumwe mugari wemunzvimbo iyi, amai Revai Jopa, vanoti kuburikidza nekushaya chokudya, madzimai mazhinji ave kutoita gumbo mbagumbo panze nemasoja ari kuona nezvekugoverwa kwechikafu kuitira kuti vagozopiwa chikafu pachinenge chogoverwa.
Isusu zviri kuitika zviri kutotirwadza ngekuti vana mai vakutopinda parisiki yakashata yekusiye vana baba vari vega kumba nevana vechiuya kuorara nemasoja kubudikidza ngenzara. Taane nguva tichifamba, kumba hakuna chekubika, saka unogumisira wautopinde paka mangekutambudzika. Vamwe vakadzi vakutohura, hamusisina chimiro chakanaka mumadzimba. Varume vakutogunun'una zvekuti misha yakawanda ichatoputsika kubudikidza ngechiitiko ichochi.
Izvi zvatsinirwawo nemumwe mugari wemubhuku rekwamanzou muno muskyline makare uyo aramba kudomwa zita rake pamhepo. Mugari uyu ati zvakakosha kuti vagari vapiwirwe chikafu munzvimbo dzavanogara, achiti izvi zvinoita kuti madzimai asafambe mitinho yakareba yaanosangana nemasoja ovavhevhetedza kuita chipfambi.
Saka chichemo chedu tinokumbirawo kuti tisanyanye kuramba takaita muzvizvo wekundoungana kudai. Tikwanise kubatsirwa tiri pachikoro pamusha. Dai vatirangarirawo vakatibatsa, izvi tine mazuva matatu ekuti kumba kwacho hakune kusina chikafu. Neufu kunenge kusina. Saka unotosha ndobuda ndichisiya kwakambodini, woya kunofambazve hakuna chatawana. Saka tinokumbirisa kuti dai Mwari atibatsira, tione kurerutsirwawo, ngoti izvozvi dambudziko after dambudziko.
Sabhuku wenzvimbo iyi vaCharles Manzou vanoti vave kutyira kuti dzimba zhinji dzichaparara kubudikidza nechifambi ichi chinonzi chave kuitwa nemamwe madzimai muno muchimanimani anonzi anenge achishuzhira mhuri dzavo dziri kuziya nenzara. VaManzou vanoti vave kutyira zvakare kupararira kwezvirwere zvepabonde pamwe nechirwere cheshura matongo kubudikidza nechifambi chinonzi chiri kuitwa ichi.
Chinotopararira ngokuti takatosiyana-siyana, hatitozivi kuti vanonga vachirarana vacho vakanaka here. Bhozi kundosangana imomo ototorwa, dondoresera zvane makondomu zveshuwa mumusaidi.
Zvichakadai, vamwe vashandi vesangano reNational AIDS Council vari muno muchimanimani, avo vati havana mvumo yekutaura pamhepo, vanoti vakauya nemurwi wemakondomu kuitira kuti vazopa vagari vemuno, kuitira kuti vadyire zvihwitsi zvavo mumapepa. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemasoja vaAlpheus Makotore kuti nzwe divi remasoja panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 kuchimanimani, ndini Thomas chiri pasi.
Zvino zvinenge zvaramba zvakaita manyama amire nerongo kuchipinge nechimanimani mushure medutu mupengo cyclone idai. Vanhu vari munzvimbo iyi vari kuenderera mberi vachitsvaga hama dzavo dzakatakurwa nemvura kana kufushirwa pasi, uye vamwe vanoti rubatsiro ruri kunonoka kusvika. Asi imbwa dzinofonidza pane mitumbi dzakabva kuSouth Africa dzinonzi dzakwanisa kuwana pari kufungidzirwa kuti pane mitumbi yevanhu gumi nevatanhatu. Chikoro cheNational University of Science and Technology chiri kubatsira kuti mitumbi iyi izivikanwe kuti ndeyanaani. Panga poitawo mutauro kuti chikafu chainge choshandiswa munyaya dzezvematongerwo enyika, nyaya yanzi nesangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch inofanirwa kuongororwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gurukota rinoona nezvematunhu vaJulai Moyo avari munzvimbo iyi.
Kuchimanimani zvinhu zvoramba zvichiita kuri nani. Changa chitinetsa ndechekuti tisvike kuvanhu namalorries nemhaka yekuti mabridge anga akadambuka ese. Zvino kuriko kwatasvika kunyaya the river, nzira yokubva kuskyline ichiinda kungango yandiyo yanga yakakuvara zvikurusa. Asi hoiko zvino vanhu vedu vanovaka migwagwa vasvika panyaya the river. Patasvika panyaya the tikawana vanhu vava kutoshanda ipapo. Papasvika 9 trucks dzauya nechikafu hadzikwanisi kuwambuka, asi dziripo dzimwe dzabva kungangu. Saka vanhu vanga vakazvironga vakaita bridge nomukati menzizi vachipana chikafu. We are talking about hundreds of people, men, women, navana vadiki vachitakura chikafu vachiindisa mhiri kuna matrucks.
Ko vamwe onarebo wangu akumbochema chema kuti panenge paakuitwa zvematongerwo enyika pakupa chikafu apa, zviri kufamba sei?
Iyo ndiyo isingaitiki. Vanhu vakatakura tupfu nezvimwe vanga vane mota dzakanyorwa kuti ZANU-PF vanga vanzi nevanhu vanobatsira kuti hamungangoindi kunoona vanhu musina chamakatakura. At that point tatisati kakwanisa kuti kunosvika anything other than ma four-wheel driver ane ma one-ton. Saka taitakurisa wedha kana ukasvika uri meya weMDC, zvatakaita meya vokuHarare nameya vokuChitare vaida kuinda, takati takurai, vakatakura vakanosvitsa. Saka iva veZANU-PF vakatakuravo vakanosvitsa. Asi ngoti vamwe vanobva vati nemhaka yekuti dzakanyorwa kuti ZANU-PF, hatinei neZANU-PF, chataida ndechekuti chikafu chisvike kuvanhu vanga vava desperate.
Totarisawo tiri kunzwa kuti pane imbwa dzauya kubva kuSouth Africa dzinofunidza mitumbi yevanhu dzichitsvaga vanhu vakashayikwa. Huri kufamba sei urongwa ihwohwo?
Dzimwe dzakatosvika dzatova muno muchimanimani nhasi dzaswera dziri kungangu. Saka tava kuziva kuti apa padzafembera ndo pana vanhu vakafusikwa. Dzimwe dzasvika futi nhasi muno kuno kwamutare dzichibva kuHarare dzakasvika nezuro. Dzimwe dziri kusvika mangwana. Saka tinei tava nenzwa dzinosvika sere. Saka tobva taita mateams masere kuti dzinofembera kuti tiwane vanhu vedu pavakafusidzwa nokukurumidza.
Gurukota rinoona nezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo vachitaura vari parunhare kuchimanimani naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo mumwe mugari wekuchipinge East paKopera, amai Hilda Sanganiso, avanoti vave kurarama nekunonga chikafu chakasarira mushure medutu mupengo nekuti havana chekubata.
Ndine vana 5 asi kutoritira vana kuri kutambudza. Uchipinge tinoshandisa maoko pazvizvizvi zvatinoita kurima. Kuita zvotoshandisa bhokosi, hakuna zvinhu zvekushandisa nekuda kwenzimberi tikati tarire shoma.
Muri kukwanisa here kuwana rubatsiro kubva kuhurumende kubva zvakatanga dambudziko redutu mupengo iri kana kuti cyclone idai?
Tatambira rubatsiro kaviri. Chekutanga kwakauya mabhaketi bhati nehwandu hwedu hatakwanisa kuwana tose. Echipiri kukauya hupfu nematende nesipo zvekare hatina kukwanisa kuzvipiwa tose pamwe chete nezvasingatikwani panzvimbo yedu ino.
Saka muri kurarama sei kana kusina chikafu kudaro?
Zvinezvi hazvirenzi tinotoenda takambotambotedza bhizi kwakatova magore tinonga ndiona kuti tinewo mese tisuka tina zvigayo nokuti hwakava huri ushoma takwasanda zvedu dzakatogwa nemvura.
Saka munotora nguva yakawanda zvakadii kuti muunganidze chibage ichi chokuti mungakwanise kugaisa?
Zvimwe zvacho tiramapadza takuzama kufukunyura saka zvinotora nguva refu kuti tikwanise kana kuzadza bhaketi remagwere tinde zvigayo.
Ko vana vari kuenda kuchikoro here?
Vana vari kuenda savamwe havasi kukwanisa kunga nokuda kwokuti mifuya dzimwe dzichakatakura mvura ine huwandi vakoso vaiyo kuchikoro.
Ko mvura muri kuiwana kupi?
Izvozvo zviri kutaura chokwadi hatina pane sotedu yemvura tichiwana mvura ine utsanana kudoenda tinotaimira mvura iri kunyuka pasi iyoyo zvibhorani zvedu zviviri zvatinazvo zvakafa.
Asi mumhuri yenyu hapana hapo akarasika nemafashamu emvura?
Aiwa hatina kurasikirwe rino umwe chete pamafashamu emvura asi ngoti matsaona ndiva takangosangana nawo asi hatina kuzosvika pakure kuita munhu akafa.
Pane vanhu vakakuvara?
Varipo vakakuvara nevamwe vakatogwa nemvura very sorry panharaunda yedu panapa tine vamwe vakatogwa nemvura.
Vangani ava?
Vaverengwa vatatu izvozvi vamwe vasati vazikamo ndi vasati abatana pamwe chete timbosangana tichikurukura panyaya yemvura iyoyo.
Mumwe mugari wekuChipinge East paKopera amai Hilda Sanganiso vachitaura vari parunare kuChipinge kwakare naBlessing Zulu Studio 7. Mumiriri weChipinge East mudare reparamende vaMatthias Matthew Mulambo vebato reMDC vaudzawo Blessing Zulu Studio 7 kuti vanhu havasi kufara nekunonoka kuwana rubatsiro zvokuti vamwe vangavoronga kutoratidzira.
Kuchipinge East zvino panyaya yemvura mvura yakamira asi dambudziko rataita nderekuti vanhu havana zvinhu havana chikafu chekudya havana zvinhu zvatakafungidzira kuti vachapuwa mafuta havana matende vanhu vari kurara panze nanhasi uno mavhillage medu vaipa vanhu vatatu vanhu 40 vakawirwa nedzimba ndo dambudziko ratinaro nanhasi uno hakuna chati chauya kuno.
Chii chiri kupa kuti rubatsiro runonoke kusvika?
Izvo ndo mubvunzo waakutotinetsa manje kuti zvazombofamba sei tiri kungonzwa muredhiyo nomutv kuti zvinhu zvadhonetwa asi paground kusvika nanhasi uno kutaura chokwadi hakuna kana chinhu chatichauya ndaandichifonerwa nevanhu vekwabangira ndichifonerwa nevanhu vekwatamandai vechiti ko mp zvinhu zvetiri kuzwa zvimatsiriko zviri kupi nanhasi uno hakuna chatichauya.
Ko ivo vana mudzviti vari kuti kudii?
Nhasi uno ndaandichivafonera kubvira makuseni ese kusvika vanhu pamba pangu vechida kunyatsa kunzwisisa kuti chikafu chichauya rini hapana anga achibata foni saka ndiri kufungidzira kuti mande ndokwatichaenda because mangwana isatadhi havagone kunge vechishanda havana anza yavari kutipa ende vanhu vavakapa vakapa vashoma asi tiri kuzova kuti kuchipinge kuduku kune disaster yakaitika kana kuti vatizira kuchimari mari kwedza here handiwo kuzi tichaziya kuti zvafamba sei but kunoku tinoda need yefood tinoda need yekuti vanhu vapuwe mbasha.
Mumiriri weChipinge East muparamende vaMatthias Matthew Mulambo veMDC vachitaura vari parunhare kuChipinge kwakare naBlessing Zulu Studio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvipanga mazano zveAmerica neChina zvinoti zvafambira mberi munhaurirano munyaya dzekutengeserana pamusangano waitirwa muNigeria nhasi. Muzinda weWhite House unoti kutaurirana uku kuchaenderera mberi pamusangano uchaitirwa muWashington DC svondo rinouya. Vakuru vakuru vari munzvimbo dzakarohwa necyclone idai muMozambique vanoti uwandu hwevanhu vabatwa nekorera hwakwira kubva kuvanhu vashanu nemusi wechitatu kusvika pavanhu zana nemakumi matatu nevapfumbamwe nezuro. Hurumende yazivisa kuti zvikoro munzvimbo dzakarohwa necyclone idai zvichakasika kuvharwa uye zvichizokasikawo kuvhurwa. Asi munyori wesangano reprogressive teachers union of Zimbabwe varaymond Majongwe Vanoti danho rekuti zvikoro mudunhu iri zvikasike kuvhurwa richakanganisika sezvo zvikoro zvakawanda zvakaparadzwa uye misha yevarairidzi yakaparadzwa. Vamajongwe vanotaura izvi mushure mekushanyira nzvimbo dzechimanimani nechipinge dzakaparadzwa nedutu mupengo. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Zvandakaona kuchimanimani nekuchipinge zvinotyisa, zvinorovesa hana. Kuti matombo akadzika mugomo akatora misha nemvura zvikatora misha yevanhu vakaenda. Magrosa pane pangu panonzi papikoko. Nokuti pane masoro ainzi akauka kuma1940 akaenda nemvura. Vanhu vanga vari mukati vakaenda nemvura. Mota dzimwe dzazvino vanhu vakapaka dzikaenda nemvura. Kureva zvekuti namba yevanhu vari kutaurwa vanhu vakaenda nemvura vanogona kuwanda kudarika vanhu vari kufungidzirwa. Ndine zvidzidzo zvakawanda zvandakaona. Nepamusoro pekuti vana vandakataura navo vari kungochema, varairidzi vari kungochema.
Tichitarisawo kuzvikoro, zvikoro zvingani zvamakaona zvakaparadzwa uye zvakaparadzwa zvakadii?
Tikutarisa zvikoro hongu, asi ndikandasvika kuchikoro iko ndoda kutaura kuti varairidzi vakawanda vane dzimba dziri munharaunda kubva kuchipinge tikapinda mukopa tikauya kwamachongwe. Nekuti vamwe varairidzi ava varairidzi vanodzidzisa muzvikoro hongu, asi malocals vanogara mudzimba dzavo, dzimba dzavanogara dzakaenda nemvura. Kureva kuti pane vanhu vasitorina zvavanazvo. Zveni tozoenda kumabuilding ezvikoro, kune zvikoro zvakawanda zvandakaona kuti matenga akabva, mawalls aidonhera mukati madesk, nemabhuku anga ari muzvikoro akawanda acho akatota. Kureva kuti kana matextbook hakuna, mabhuku ekunyorera hakuna, madesk akapwanyika. Kureva kuti kuri kuda kutoti kutoitwa certifying nekuti koitwa sei kutiite rehabilitate zvikoro izvozvo nepamusana pekuti haiwa zvandakaona zvinokunda kwamakurisa.
Saka zvikoro zvingani zvakaparadzwa necyclone idai?
Kana ndichitarisa zvandakapfuura ndichiona ndogona kutosvika pa1314. Asi zivai kuti kumberi kwekopa ndakatadza kutono kusvika nekuti hwanhu hakuna mugwagwa. Tuvese vandaitobvunzana vaiti munogona kutadza kudzoka kwamuruka kuenda.
Tinozva kuti hurumende yazivisawo kuti zvikoro zvemudunhu iri zvichakasika kuvhurwa. Munoona zvichinge zvagadzirira here?
Vanoti zvikoro zvavhurwa, madeska acho haako, mabuilding iwo arida kudonha haana kugadzirwa, migwagwa yacho haina kugadzirwa, maticha haana kuwana solution. Saka vanenge vachivhura zvikoro vachienda kunodii? Nekuti kwekufamba nako kwawacho hakuna. Saka even tikati zvikoro zvakurumidza kuvhurwa, vanokurumidza kuvhura vachienda kupi? Saka zvokuti zvikoro zvakurumidza kuvhurwa haisi solution. Ngapaitwe serious national position yekuti voita sei nenzvimbo iyo. Nekuti pari kuda kutirwa serious relocation yevanhu. Nguva yekuti vachibviswa kune zvataona apa yakwana.
Munyori wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunhare mumarondera neStudio 7. Bepanhau reHerald rabvuma nhasi kuti raiita basa raro rakarerekera kuzanupidzwa gore rapera rikati richagadzirisa mashandiro aro sezvinodiwa nebumbiro remutemo yenyika. Izvi zvabuda nhasi mudare rekumasvingo zvichitevera kuendeswa kweHerald neZimbabwe Broadcasting Corporation kumataredzi mhosva nesangano reVeritas. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Gweta reVeritas vaDag Coltart vaudza dare redzimhosva kuti ZBC neHerald dziri kutyora chikamu 61 chebumbiro remutemo yenyika, icho chinosungira masangano enhau ari pasi pehurumende kupamikana yakaenzana kumapato ose zvematongerwo enyika.
So basically the nature of the case is we are seeking to enforce section 61 subsection 4
kuti section 61 subsection 4 yebumbiro remutemo yenyika kuti ritevedzirwe nemasangano enhau. Aya, iyo inotinofanira kusava nedivi ravakarerekera uye vanofanira kuva kupamikana yakanzana kuvanhu vose vane pfungwa dzakasiyana-siyana mukubudisa nhau dzavo. Iyi ikodzero yemunhu wese, iri mumutemo. Saka tiri kutevera kuti ava vanomboti havasi vehurumende asi ivo vari vanhu vanofanira kutevedzera mutemo uyu. Zvese zvichabuda mudare hatingazvitauri. Tamira kuti mutongi atipe mutongo.
Vakota vaudza dare kuti munguva yesarudzo gore rapera, ZANU-PF ndiyo yakawana nguva yakakurisa munhepfenyuro yeZBC uye mubepanhau reHerald zvichienzaniswa nemamwe mapato ezvematongerwo enyika. Mumapepa ari mudare, ZBC iyo ndiyo yaita yekutanga inofanira kupindura zvairirwa neVectors uye Herald iri yechipiri. Vachipikisa mashoko avakotat, gweta reZBC vaEvans Moyo varamba mhosva iyi vachiti nhepfenyuro yavo iri kuita basa rayo nemazvo uye uye inotepenyura nawo zvakaenzana pasina kutsigira rimwe divi.
Position yedu se takamira ZDC ndeyekuti ZDC haina chakakanganisa. Hauye kudare kana zvichinge usasina chakanganisa. Saka pakuona kuti ndiko kuti hapana chaisa pandiri pebare zvinotaridza hapana chakakanganisa kune ZDC. Saka court haiti on feelings, inoita on evidence. Saka position ndeyekuti hapana evidence yekuti tine zvatakakanganisa zvingaita kuti vangauya kudare zvitsvaga.
Samuroimba here kuti dare chapamutongo unoenderana nezvamuri kutaura.
Tinotarisira sekudare.
Asi here kuti haina kutumira magweta kuitira kuti imirirwe mudare mushure mekunge yabvuma mhosva yairi kupomerwa ikavimisa kuti ichagadzira maburitsiro achaita nyaya dzayo. VeVeritas vakaendesawo Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC mudare pamwe nesangano rebroadcasting authority of Zimbabwe asi yazovabvisa panyaya idzi mushure mekuona kuti vange vasinei nenyaya iyi. Mutongi wedare vaJoseph Mafusire vati vachapa mutongo wavo nguva pfupi inotevera uye vachazivisa magweta evanga ari mudare zuva ravachapa mutongo wavo. Ndakamira Joseph Masungo, Jenny Country Maramba.
Yashika nguye kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona nasi tangatiri kutarisa zviri kutarisana nevanhu vemudunhu rechimanimani nekumasvingo avo vakabatwa nedutu mpengo rehurricane Idai.
Murikuta ora na memory mutangi.
Makadiko ame memory mutangi ndimi vekubikita.
Ya ndimi vekubikita machisi marozva.
Ehe titsananguriwo kuti kwakamira sei ikoko kubikita nekuti vazhinji vari kunyanya kutarisa kuchimani mani asi toziva kuti kumasvingo makasanganawo nedambudziko iri kwakamira sei.
Ah kumasvingo vanhu vakasangana nedambudziko. Dambudziko riripo nderekuti mvura kunaya payakaita yakasiya yaputsa dzimba dzevanhu dzakawandisa. Dzimba dzakaputswa dzakawandisa zvokuti muraini chaimo chaimo munogona kuwanikwa musha umwe nomumwe wakaputsika imba. Dzimba shoma dzisina kuputsika. Vamwe vachona vanotogara vakatoita zvokukumbira pokugara. Havana pokutogara zvachose kutaura kudai havatorina. Saka zvakaoma vakasara vachingova panhene vakati wandei.
Imi zvakafambawo sei kwamuri?
Ini ndinotovawo neimba yakaputsikawo. Maputsikira yakatoita tinotozotenda Mwari nokuti vanhu takabuda taona kuti imwe yakuda kutodhirika ndokupinda mune imwe rumu. Tibva tatiza futi imomo ndokuti zondopinda mukicheni chaimo. Tichingoti pindai mukicheni iyo ichifara yatodii ichitofara ichidhirika imwe yachona iyoyo. Zvinhu zvizhinji zvakaita sechikafu chakanga chirimo hapana wakazokwanisa kuzotora kana chibagi kana chii zvakazongofuta kusvika tangozongoona kutoti hazvichabetseri chamera. Ndo masanganikira atakaitawo nazvo pedu iwawo.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu cheFC Platinum chatanga mitambo yacho yemwaka uno nhasi masikati apo chakunda Harare City 2-0 mumutambo watambirwa muRufaro Stadium. Veruzhinji vari kutarisira rakanaka kuzvikwata zvavo mumakundano e2019 Castle Lager Premier Soccer League. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Muteveri wemutambo wenhabvu vaAutos Mashonganyika vanoti Pure Platinum yakawana zvidzidzo zvakawanda izvo ichashandisa makwikwi egore rino.
Yakakundikana zvayo muChampions League asi yakaita gadziro yakanaka. Gadziro yavo yakanaka kuti munomu inotora ligi zvakare.
FC Platinum yakarasikirwa naSoccer Star of the Year Rodwell Nyengetere uyo akaenda kuSouth Africa asi kugona kunenge kudada. Ichine vatambi vayo vese vakavabatsira kutora mukombe weligi uyu mwaka wapera pamusoro panhamo naMurwira. Vatambi ava vagara zvekare kwemakore akati wandei vaine murairidzi mumwe chete Norman Mapeza uyo ave kunyatsonzwisisa matambiro avo. Mumwe muteveri wemutambo wenhabvu vati nachemuseti vanoti vachitarisa zvakachiitika panguva yezororo vari kuona zvakaitika mwaka wapera zvichidzokororwa zvekare gorerino. Vamseti vanoti, semaonero avo, FC Platinum nengezi Platinum Stars. Iyo, inemurairizi mutsa ero Agbay. Ndidzo dzinomukana wekuita mashiripiti mwaka uno.
FC Platinum se timu inemukombe izvozvi, we will never rule it out. Yeze, ngezi Platinum nemari nakochi munyuwanu anenge anogona ndofunga zvichava budira zvakanaka.
Vamseti vanoti zvimwe zvikwata zvakatanga vatambi vatsva vakawanda zvakaita seCapes United, T1 neManika Diamonds zvinokwanisa kutatarika.
Kujela ndokuchanetsa Manyika Diamonds ayo inokwanisa kudi kuva yakashandisa mari yakawanda asi vachatora nguva kuti vasvike pane zvimwe zvikwata zvakara zvakabatana.
Asi mungorori wemutambo wenhabvu vafara ikambamura vanoti ivo chimwe chezvikwata chinoteverwa nechaunga Capes United, Dynamos neHighlanders ndicho chichatora mukombe uyu. Asi vakambamura vanoti vanoona kunge Highlanders iri iyo ichaita zvidavado.
Vatambi vanavo endi haiwa gore rino iri ndo timu yekutarisa vanenge vachatotora yomuko.
Highlanders neCapes United dzaive pamusika dzitenga vatambi vatsva vane mukurumbira asi Dynamos yakaunganidza vatambi vatsva vechidiki nevashoma vanozivikanwa vakaita saEdward Sadomba uyo aimbotamba kuSudan nekuLibya. Sadomba ari kuvimbisa vatsigiri vechikwata chake Huchi nemukaka.
Tinotarisira gemu rese rachasangana nao, tinotarisira kushanda nesimba tipfuure zvatakaita gore rapfuura.
Mitambo yekutanga yemwaka uno iyo iriko svondo rino yakamira seizvi. Mugovera Black Rhinos vs Highlanders, Chicken Inn vs ZPC Kariba, Mushowani Stars vs Dynamos, Chapungu vs Blower Chiefs, Sondo Capes United vs Manika Diamonds, Triangle vs Ngezi Platinum Stars, Wange vs Yada, Herentals vs Tier 1. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa dambudziko rakakonzerwa necyclone Idai. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Kambo tigere bo tichirangarira muimbi Tedious Masito wechikwata chengwenya Brothers akashaya nezuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera rikaiti mbotarisa musoro yenhau dzanhasi. mamwe mauto ari kubatsira kugoerwa kwechikafu kuManicaland oita tanga wandida kumadzimai ari kuda chikafu kuchimani mani. Vanhu vakawanda vochema chema nekushaya chikafu mudunhu reManicaland. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndekusiya mina Stanikile Musanga.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.